Mutauriri wemutungamiriri weMGC Alliance, Dr. Ngululeko Sibanda, vanoti mutungamiriri webato iri, vaNelson Chamisa, havana kuenda nekuti havasi kuwirirana nekutorwa kwemhiko navamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura nezuro kuti even dei vanga vakadaidzwa kahavadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu abambudzi dzacho. Vanofanirwa kuita kutaurirana kuti aiwaka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here. Ndozo vakataura nezuro, saka ndosaka vanga vasiko. Kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazvo saka kuti kusina President Nelson Chamisa iyi inauguration, hakuna inauguration. Kwanga kusina vanhu zvisina basa nekuti vanga vati Dynamos naanoenda zvinozotamba mustadium imomo.
Dr. Sibanda vashoro nyeye kunetsana kwavanoti kuri kubuda pakati pavamunangagwa navachiwenga. Panyaya yenhaurirano, Dr. Sibanda vati havasati vasumwa zviri pamutemo.
Chikuru chakakosha ndechekuti President Chamisa vakanyora tsamba tisati asvika musarudzo. Vakati nyaya yamuri kuita iyi haina kumira zvakanaka, inonetsa nyika kuenda mberi. Uyai titaurirane, ngavapindure tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious. Totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza. Tinozviita sei? Izvo zvakakosha. And President Nelson Chamisa, nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadziriswe, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadziriswa.
VaChamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbo hwekuti vakabirirwa musarudzo, uye vanoti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo, and tinotenda vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa vemuZimbabwe, nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa. Ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava na vakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba, nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo, Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tiremekedza dare, asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarifume vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa, hapana chavanotarisira kuchinja munyika munyaya dzerugare nerunyararo.
Hatina kukangana kuziva kuti vamunangagwa vakanga vakavimbisa vanhu kuti mushure me100 days mapishiro achapera, ndichagadzisa nyaya dzemari, ndichaunze rugare nerunyararo zvavari kungotaura izvozvo. Asi tinoziva kuti rugare nerunyararo rwavo takarwuona masoja anofure vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWolf Mencube vakurawo nechiwayi vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vataura zvakanaka nemashoko ekuvaka, muromo hauzarirwe nerwisi.
Musangano weZANUPF musangano wava kuzikanwa nekureva nhema, saka hapana chitsva chataudzwa nhasi, hapana chitsva chatingaudza vanhu kuti chichaitwa nehurumende yapinda iyi inongova hurumende yeZANU.
Munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kupawo kuti kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi kunetse. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.